Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanovharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringa kuburitswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Pane nyaya yecontestation iri kumakotsi panguva dzino. Isu tinozviziva kuti pane mapoliticians atotanga kunongedzera nokuinterfere nejudiciary process. Saka toda kunamatira, tachinamatira nyaya yeimpartiality yejudiciary system. Saka ndo urongwa hwatatinahwo zvatachida kuita.
Mapurisa anorambidza vedzisvondo kunamatira vatongi vedare reconstitutional court kuitira kuti vaite basa ravo vasina divi ravanorerekera panyaya huru yavakatarisana nayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vasungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC wekuzivisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musi waTunyamavhuvhu. VaKomichi vari kupomerwa mhosva yekushevedzera mashoko ekuramba kuti vakasaina magwaro ezvakabuda musarudzo panguva yevatori venhau vakanga vakamirira kuti makomishina ezek azivise zvakanga zvabuda musarudzo iyi. Gweta riri kumirira vaKomichi vaObey Shaba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vaKomichi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. VaShaba vanoti mapurisa apfigira vaKomichi muchitokisi chepakamba yeHarare Central Police Station mushure mekunge vazvipira voga kumapurisa. VaShaba vanotiwo mapurisa ati vaKomichi vachamiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti vaKomichi nhasi taenda navo kumapurisa mushure mekunge takanzwa nerinye rekupe kuti kune vanhu vaivatsvaka vaizviti mapurisa. Saka hatina kuda kuti vape mukana wokuita zvisizvo. Tabva tatiregeredzai tiende navo isusu kumapurisa tichi tauya kana pane zvamuri kuda. Nguva yacho ndiyoyi. Sezvinewo patasvika kumapurisa vabva vati vaKomichi tichikutsvakai maererano nenyaya yamakaita paitaurwa marizautsi esarudzo yemutungamiriri wenyika neZeki. Zvinonzi ivo vakasimuka Zeki paitanga yaenda kumbonotora mafemo vakati ivo marizautsi akanga ataurwa haasi echokwadi. Saka vari kupomerwa mhosva maererano nechikamu chiri muElectoral Act chinonzi vakavhiringidza urongwa hwokufambiswa kwekuverengwa kwesarudzo neZEC. Taedza nepatinogona napo kuti tinzwe zvikonzero zvaita kuti tisachaenda kumataredzi mhosva nhasi, uye zvikonzero zvaita kuti vavharire munhu abva ega kumba achifamba nemagweta. Izvo zvinova zvavasina kutiudza, havana kutipa chikonzero chinogutsa. Vangoti imimi tosangana pano mangwana tozoenda kumataraidzi mhosva. Ndo zvaitika mukati mezuva ranhasi.
Ndiani akamhangara nyaya iyi kuti vaKomichi vatsvagwe nemapurisa?
Maonero edu hatisati taziva, zviri kungonzi vanoshandira Zeki ndivo vakamhangara nyaya yakadaro kumapurisa.
Sei vangosarudza kutsvaka vaKomichi chete tichinzwa kuti vakaenda panzvimbo iyoyo vari vaviri kana vatatu?
Semaonero edu zvedu isu takatarisa neziso remutemo, hapana nyaya inobatika inoti tsvikiti. Iyi inyaya yematongerwo enyika, nekuti vanoziva kuti sarudzo dzomutungamiriri wenyika ndidzo dziri kukonzeresa kuti vanhu vaende kumatare dziri kupokanwa nadzo. saka vanoziva kuti vakabata vakomichi vachaita kuti veruzhinji vambukanganwa kuti tine mutungamiriri wenyika ari kunzi akasarudzwa zvisizvo pamutemo kuti veruzhinji vakanganwa kuti tine mutungamiriri wenyika anonzi akaba sarudzo vanhu vomboisa attention yavo yese kunyaya yavakomichi.
Ivo vakomichi vari kuti ine mhosva yavari kupomerwa iyi?
Vakomichi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi senyaya isina kana maturo ose, nekuti zvandambotaura takatarisa nedzidzo remutemo, takatarisa magwaro emitemo, hapana chinobatika chinonzi vakomichi vakaita chinokodzera kuti vange vachimiswa pamberi pedare.
Gweta riri kumirira vaMorgan Komichi vaObey Shava vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa arambidza vemachechi kuita munamato wekuti nyaya iri mudare reConstitutional Court yakakwidzwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa inzwikwe zvisina tsvete mukati. Vemachechi vanga vachida kushandisa munamato uyu senzira yekuti Mwari vari kudenga vaone kuti vatongi vari kunzwa nyaya iyi vaita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, uye kuti pasave nevanhu vanovamanikidza kana kupindira mukutonga kwavo kuitira kuti vabude nemutongo unomirira zvido zvenyika uye zvinangwa zvebumbiro remutemo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata umwe wevakuru vemachechi aya Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Nasi tanga takaronga munamato muHarare Gardens tachida kuti tinamatire nyika nokuda kwekuti taukuona kunge yadzokera futi mumaira aya ana Mugabe ekumilitarizwa kwenyika. Saka tachida kunamata kuti zvinhu zvipere, uye kuti kuurayiwa kwakaitwa vanhu musi wa 1 August kuwane justice, vanhu ivava vasungwe kuitira kuti tisawana zvituko pamberi paMwari. Ndava pega pega panodeuka ropa risina mhaka richienda muvhu. Ropa iroro rinounza zvituko mumabasa emaoko atinoita munyika medu zvingava zvirimwa. Saka toada kunamata kuti Mwari vatibatsire pave neenzaniso nekururamiswa munharaunda iyoyo. Then chechitatu, tirikuzwa kuti pane nyaya dzemaelections asina kukongludwa. Pane nyaya yecontestation iri kumacourts panguva dzino. Isu tinozviziva kuti pane mapoliticians atotanga kunongedzera nokuinterfere nejudiciary process. Saka toda kunamatira, tachinamatira nyaya yeimpartiality yejudiciary system. Saka ndo urongwa hwatatinahwo zvatachida kuita.
Makwanisa kubudirira here kuti muite zvamamakaronga?
Tingangoti hatina kuzokwanisa semadiro atachiita. Ndava ruzhinji rwavanhu vatatakoka vawana nzvimbo yakapoteredzwa nemapurisa akapakatira zvombo kunge vari kuAfghanistan. Vachitoudza vanhu kuti hapana ari kubvumidzwa kuuya pano. In fact vatotaurira vamwe kuti toda kuti Bishop Magaya vange vari mumomo vanamata vari vega, saka imi ndipai pano. So vanhu havana kuzokwanisa kunyatsouya, vauya vadzingwa. Saka tazongoti vanga varipo veutungamiriri ndopatazongosangana tikanamata manamatiro atachigoitawo tiri panharaunda iyoyo.
Manga muine police clearance here yechiitiko chanhasi?
Nasi tatina police clearance nokuda kwezvikonzero zviviri. Number one, musangano wechechi ndo maonera tachiita kuti tachinamata, endezve zvinhu zvatakaronga nokuchimbidza chose. Saka hatina kuona zvinganetsa kuti tiende kupolisi kunowana clearance. Asi kana mucharangarira, kubva musi wa18 November taiita minamato yakasimba muAfrica Unity Square, kwaiuya zviuru nezviuru zvevanhu. Taingoita zvinhu zviya zviya tisina police clearance ka. Saka isusu takazviudza kuti kana vakambozvibvumidza post18 November, tichinamata everyday tisina police clearance, sei vangada police clearance kuzvi?
Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuSadic pamusangano wepagore wegungano iri waitirwa kuVindok muNamibia. vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vatenda vaongorori vesarudzo veAfrican Union nekuongorora sarudzo dzemuZimbabwe. Vatiwo chido chavo ndechekuti Zimbabwe ifambire mberi mushure mesarudzo idzi. Sarudzo idzi hadzisi kutambirwa nevanopikisa vakatoenda kumatare edzimhosva. Panopera musangano uyu, mutungamiri weNamibia vaHage Geingob ndo vanenge vavesa chigaro weSADC, chigaro chiri kusiyiwa navaCyril Ramaphosa veSouth Africa. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDiwa Mavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC.
Vamunangagwa vakurumidza kumedza kutsenga kuchada nekuti pari zvino nyika yeZimbabwe haina mutungamiri akasarudzwa zviri pamutemo. Tinoziva kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court ndiro rine nyaya yakaiswa navaNelson Chamisa veMDC Alliance vachigunun'una kuti pakaita kubira kana kubirwa kwavakaitwa kwemavhoti, kureva kuti vamunangagwa vaisafanira kuenda vakamira semutungamiri wenyika kuSADC kuNamibia kuVinduku vachitaura nyaya dzekuti ngatitarire mberi handeimberi nekuti hatisati taziva chaizvo zvakabuda musarudzo zviri pamutemo. Dai vambomira matauriro avari kuita ari kuita sekuti zvichabva kumatare edzimhosva hazvina basa, asi tinoziva kuti ndokune nyaya nekuti matare edzimhosva reConstitutional Court ine simba rekutaura kuti vamunangagwa havasivo mutungamiri wenyika rekugadza vachamisa kana kuti rekutaura kuti ngatidzokerei kusarudzo kana kuti handei kuinonzi runoff election inofanira kuitwa pamutemo musi wa8 September. Saka ndinoona sekuti hapana kujeka, hazvinzwisisiki kuti ko nemhaka yei vari kutembeiko vamunangagwa kana vachingomhanya vachiita sekuti ndo vakatogadzwa ivo vasina pamutemo.
Totarisawo nyaya iri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu yekuti mauto eZimbabwe akatyora kodzero dzevanhu kana kuti aripomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu achipomerwa mhosva yekupfuura vanhu vamwe vairatidzira nevamwe vanhuwo zvavo. Inyaya yamunoona ichizeiwa neSADC here?
KuSADC hakuna zviriko kwakuna turo nekutungamiri weSADC. Tingati isu makudondomamwe vane rimwero navamunangagwa nevamwe pamutemo chaipo. Nyaya yekupfurwa kwevanhu nemauto akapfeka hanzu dzebasa vachishandisa pfuti dzehondo inyaya yaifanira kutonge iri pamusoro ichizeiwa nemakurukota nevatungamiri veSADC. Asi ngatirege kubatana kumeso, tinoziva kuti SADC izuru rakapinda nyoka, haina chaicha nyaya yekubatsira panyaya dzezvekodzero kubva mazuva akabiswa meno kuSADC Tribunal.
Munoona sei vachange vachiuya vachitungamira SADC sachigaro weSADC nasagaro weSADC tika kubva kuNamibia neZambia vangabatsire here matambudziko emuZimbabwe?
Vana veZimbabwe tiri tega tongozviita mumaoko amwari. Ava muri kutaura vanonzi vari kubva kupi kupi veSADC havana chavanobatsira, vanenge vachingovawo vaongorori kana kuti vaenzi vari kupfuurawo zvavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDiwa Mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuteki nasirarasa chikumbiro chekuti mufundisi wekuAmerica Andrew Branson aburitswe muusungwa. Kugara muusungwa kwake kwakanganisa kudyidzana kweTurkey neAmerica. Mauto emuchadenga emuRussia adonedza madrone makumi mana nemashanu anga achida kurova kamba yemauto eRussia iri muSyria iyo inoshanda semuzinda wehurumende yeRussia muSyria. Vanhu vanobva kuZimbabwe vari kudzidza muzvikoro zvepamusorosoro muSouth Africa vanoti mamiriro yakaita zvinhu kumusha ari kuita kuti vafunge kaviri pakudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi vakawanda havana tarisiro yekudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kusagadzikana kwehupfumi izvo zviri kuita kuti munyika musave nemabasa pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukonzera mhirizhonga. VaTrust Matsilela avo vachangobva kupedza zvidzidzo zvepamusorosoro vanoti havaoni vachidzokera kundoshanda kumusha nekuda kwekuti hapana makambani angavape basa kuZimbabwe.
Sikuronga zvokudzokera Zimbabwe anytime soon nekuti the economy is still not performing well. Uyezve the politics of the country is still not very much open to contrary views. On the political aspect, zvine a direct impact in one's probability of getting a job. My university is ese achinomaoko ezanupf, so vanodetermina kuti ndiani anowana basa ndiani asingariwani. The university are still occupied neharahwa nechembere zisiri kuenda kuend retirement anytime soon. So kufungira kuti ungawana basa muZimbabwe pari zvino zviroto unless kana uremember ezanupf.
Mumwe mudzidzi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu vaEdmichatuta vanoti havasi kuzodzokera kumusha sezvo vave nemhuri yavo yakurira muSouth Africa sezvo kumusha kusina kumira zvakanaka.
Pandinopedza zvidzidzo zvandiri kuita muno muSouth Africa ndikutarisira kuti ndichakwiridzirwa pabasa pandiri kusenza uye ndichakwanisa futi kuti nditange kuzviitira pane zvandiri kudzidza zvacho ndizviite ndiri pamba. Pari zvino pane zvimwe zvandiri kuita asi ndiri kuita nguva yacho ichiri shoma uye ndiri kuda zvekare kuti ndikwanisewo kudzidzisa maZimbabwenzi akati wandei vari kuita zvidzidzo zvandiri kuita uye vamwe vasina kana mari kuti vangakwanise kuzviita asi kuti vanogona kuzviita kukavadzidzisa vasiri pachikoro vanogona kuzvibata zvikavabatsirawo futi upenyu. Kweri nhau yekudzokera kumusha iyi inotinetsei nekuti mamiriro akaita zvinhu musha haaratidze kuti remangwana redu rakajeka uye zvimwe zvinozotinetsei tine vana vatiri kukudza muno muSouth Africa zvidzidzo zvavari kuita vamwe vari kuita Africans kuti vanozonozviita kumusha zvinotinetsei.
Mumwe mudzidzi munyaya dzebudiriro muzvare Toby Sibindi vanoti vari kuronga kuti vandoshanda munyika dzemuAfrica asi kwete muZimbabwe.
Ndichipedza zvidzidzo zvangu muna 2019 and pandopedza inini ndoda kugara muAfrica and not Zimbabwe anywhere in Africa.
Muzvare Loveness Gotora avo vari kudzidza kuve mukoti vanotiwo dambudziko guru richaita kuti vasadzokera kumusha inyaya dzezvematongerwo enyika nekushayikwa kwemabasa.
Kana ndapedza mastudies angu ndifunga kuti ndichadzokera kuZimbabwe so soon nokuti situation iri kuZimbabwe mabasa acho hawaniki zvokumhanya. Manurses akawanda akagraduata but vakagara havana mabasa vari kushanda. Saka inini kana ndapedza ndichatombotsvaga basa ndiri kunoku ndinombomira kudzokera kuZimbabwe. Kana kuri kuenda kuZimbabwe ndinotozoenda kana zvinhu zvaanani. I don't think kuti zvinoitika anytime soon because corruption yacho iri kuramba ichingoramba ichiwedzera.
Mudzidzisi paTswane University of Technology Dr. Ricky Mkonza vanoti vanowirirana nematanho ari kutorwa nevadzidzi ava sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. VaMkonza vanoti Zimbabwe iri kurasikirwa zvikuru nevanhu vane ruzivo runogona kushandiswa mukusimudzira nyika.
Izvi zvazvinoreva ndezvekuti Zimbabwe iri kurasikirwa chaizvo nevanhu vangadai vanga vachidzoka vachisvikoshanda Zimbabwe izvozvi pari kutoda vanhu vane kugona basa mumaindustries akasiyana siyana. Zvinova nevava kana vachiti vauya kune dzimwe nyika voti havachadzokera, hakureva kuti Zimbabwe iri kurasikirwa.
Ngororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru makumi maviri zviri kudzidza muSouth Africa, uye vazhinji vavo havasi kudzokera kuZimbabwe mushure mekupedza zvidzidzo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Rimwe sangano rakavambwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain riri kubatsira kubhadhara mari yechikoro yedzimwe nherera dzinobva kumaruva akasiyana siyana munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chinhu chinogona kushamisa vakawanda kuti kune vamwe vanhu vari kumaruva vasati vambotsika mudhorobha. Philip Ndlovu ndemumwe wevanhu vange vasati vambosvika mudhorobha rakaita seBulawayo. Philip ane makore 10 uye ndemumwe wenherera 35 dziri kubatsirwa nesangano reMopani Foundation International.
Ndinodzidza kuchikoro chinonzi Dlodlo. Ini ndinogara naGogo, tiri vaviri nekuti baba naamai vakashaika. Fees ndinobhadharirwa neMopani Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 3.
Muzvare nomusaneke vakazvarirwa kuKezi mudunhu reMateveland South asi vave kugara kuBritain. Vakanyoresa Mopani sesangano rinoshanda rakazvimirira muBritain mugore ra2015. Musangano iri muzvare neke vanoshandawo nezvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvitanhatu zvinogarawo kuBritain. Muzvare neke vanoti vakafunga kuvamba sangano rekubatsira nherera dzekumaruwa nekuti ivo semunhu akakurira kumaruwa vanoziva kushaya mikana yekusimukira kunosangana nevanhu vakadaro, vachitiwo kuvaunza mudhorobha kwavakaita vana ava kuedza kuti vazive humwe upenyu husiri hwekumaruwa chete. Vana ava vakaendeswa kunoona nzvimbo dzakasiyana siyana dziri muguta reBulawayo nedzimwe dziri pedyo. Philip anoti akafadzwa nekushanyira kufire brigade uye anoti kana akura anoda kuzove mupurisa.
Ini kana ndikakura ndoda kuzove mupurisa ndichichengetedza runyararo.
Tandiwe Dube ane makore 13 ekuberekwa uye ari mugrade 7. Tandiwe uyo anodzidza pachikoro chimwe chete naPhilip ari kubatsirwawo neMopane.
Ndinobva kuShurugwi ndichidzidza pachikoro chinonzi Lolo Seventh Day Adventist Primary School. Ndinogara naGogo nokuti amai nababa vakashaya. Muri medu tiri vaviri, ini nasisi vangu. School fees yangu ndinobhadharirwa neveMopane Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 6.
Mudzidzisi pachikoro cheDlodlo Primary amai Sekai Makovere vanorumbidza basa riri kuitwa neMopani Foundation vachiti kunze kwekubhadhara mari yechikoro yevana vanoshaya ava, sangano iri riri kuvatengerawo mbatya dzekupfeka.
Inherera vana ava vanogara nanambuya vasinavo zvavanowana, saka Mopani yakavasumudzira zvakanyanya zvokuti tinoitenda zvikurusa.
Vana vari kubatsirwa neMopani vanobva kumaruwa akasiyana siyana munyika, uye vana ava vanosarudzwa kuchitariswa kushaya kwavanoita. Sangano iri rinowana mari nezvimwe zvikwanisiro kubva kune mamwe masangano, makambani uye vanhuwo zvavo vanobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Munguva pfupi yapfuura, kambani yeEdgars yakabatsira sangano iri nechikafu pamwe nembatya dzechikoro dzevamwe vevana vari kubatsirwa neMopani ava. Mukuru wezvekudyidzana neveruzhinji mukambani yeEdgars vaLuke Chipepera vanoti idonzo rekambani yavo kubatsira vanhu vanotambura.
Tinoita plowback to the community. Kana tawana uo zvatinonga tinazvo sanhasi tauya tikazopava this charitable organization zvinhu zvetakwanisawo kuti tivape. Pese patinowana zvinhu zvatinokwanisa kupawo community tinozviita.
Vakuru vanoti chitsva chiri murutsoka. Kubatsira vechidiki kuti vazive humwe upenyu kuri kuitwa neMopani kunogona kubatsira kuti vazowana mimwe mikana muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chavhundutsira kuti chiri muumakwikwi ekuda kutora mukombe weCastellaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chicken Inn iyo yakatora mukombe uyu muna 2015 uyezve Iri pachinano chechitatu mwaka uno. Iri pamusha anengezi Platinum Stars. Iyo, iri pachinano chechipiri kwa sara mitambo gumi nemiviri chete. Kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Madamburo yakatungamira maGamecocks nemapoints manomwe. Simurairidzi weChicken Inn, Joey Antipas, anoti havasi kupa Madamburo ruremekedzo.
We have to take the lead on. You don't afford them too much respect and back off them. We got to be aggressive with them and go out there and close them down as much as possible.
Muteveri weChicken Inn, vashepard saizi, vanoti mapoints manomwe haana kunyanyowanda. Vachiti vari kurova Madamburo vachivimba kuti chikwata chiri pamusoro cheFC Platinum chichatsvedza ivo votora mukombe.
7 points dzatakasiwa Gabriel Shomai. Saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tore league gore rinoeri. League ndiyedu tunotakatohwina kudhara. Vakangoita slip up chete tatora league. Hapana problem ipapapa.
Asingezvi Platinum yacho haisi yekurovera kumba sezvo iri kupisa vatsigiri vavo vachitarisira kuti kapteni wavo Liberty Akoroma achaita semazuva ese uyezve kuti Donovan Bernard haasi kuzosiya zvibodzwa zvichinaya. Asi zvikwata zviviri izvi zvikaita mangange FC Platinum iyo iri kutungamira ngezi nemapoints maviri inokwanisa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamba nechapungu iyo iri kutatarika. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe kubva mumitambo makumi maviri nemaviri. Mushure memasvondo matatu vasina kupinda munhandare, Dynamos yadzoka muRufaro Stadium ine vatambi vatsva vakati wandei apo iri kuedza kubva pachinhano chegumi nenhatu chairi pari zvino. Mushure mekutenga Kingston Carter naBrett Amidu, Dimbare iri kutarisira shanduko kubva mumatambiro avanga vachiita munharaunda yekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano weSADC uri kuitirwa kuvhindwa kuNamibia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongwe yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaMorgan Komichi, vanovharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringa kuburitswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission. Mapurisa anorambidza vedzisvondo kunamatira vatongi vedare reConstitutional Court kuitira kuti vaite basa ravo vasina divi ravanorerekera panyaya huru yavakatarisana nayo yakakwidzwa kudare iri navaNelson Chamisa vachipikisa zvakaziviswa neZEC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 17 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo.
Lokhu kuphambanise ukuhambela phambili kwembuthano lo obonakale ungasayenzakali njengoba kade sekugcwele amapholisa ebaxotsha epharki.
Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umqinisihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Komichi ubotshiwe namuhla phezu kodaba lokhetho.
Kuzimo ukuthi engubaba welizwe akhulume amazwi anjalo, yini ekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bonke lo mhlaba wonke ukhangelele ukuthi uyiwe ekhodi. Kuhle kutshengeliswe sobala ukuthi njengoba yena engayehlukanisa ikhodi laye ukuthi ikhodi nguye.
Amapholisa avimba umbuthano wokuthandazela abahluli kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Mr. Kwarakwara uDJ Bongz wakwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo eyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Morgan Komichi ubotshiwe ngamapholisa eHarare namuhla esetheswa icala lokuphazamisa ukwethulwa impumela yokhetho yiZimbabwe Electoral Commission. Igqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba uthi umnumzana Komichi uzalala esitokisini njalo amiswe emthethwandaba kusasa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amapholisa avimbe ukuqhotshwa komthandazo obuqoqwe ngenjongo yokuthandazela abahluli abazathetha udaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli olukhwezwe ngomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lokunye okunenginengi obuza kwenzelwa endaweni yokukwetshisela eHarare Gardens. Lokhu kwenzakala kulandela ukwethulwa kwamaphepha aphikisa isicelo sikaChamisa awethulwe ngomgcinisihlalo wogatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Priscilla Chikumba, yena othi kalulahlwe udaba lukaChamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Awusaqhutshwa ngalumthandazo obekumele uqale ngehola lechumi ekuseni ngoba amapholisa ehle ayagombolozela inkundla yeHarare Gardens. Lumbuthano ubukhokhelwa ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya okuyingxenye yomanyano weMAM ogoqela inhlanganiso yezithi eUnited Citizens Alliance UCA, Zimbabwe Divine Destiny ZDD kanye lePrayer Network of Zimbabwe PNZ. Lumsakazo okhulumisane loMagaya eHarare Gardens lapho bekunyakazela khona amapholisa indawana yonke.
The politicians to remove their hands from the judicial system and to make sure that they allow these guys to do their job. We want
abezombusazwe behlukane lokungenela kwezemthethwandaba bavumele abakulolu hlangothi ukuba benze umsebenzi wabo kungekho ukuphazanyiswa. Sifuna ususwe umbuso wabakubuthu elizweni ngoba sesibona ukuba ilizwe selibuyele kumbuso owawukhona ngesikhathi kaMgabe. Siyakwala khonokho. Sithandazela ukulandelwa komthetho. Siyazi bakhona ababulawa amahlayana bebulawa ngabakubutho ngoba ma igazi elimculo lithe lachithwa nje siba ngabathukiwe.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu elizweni umnumzana Charles Nyoni usole lokhu kwenza kwabasesipholiseni.
Loku kuphambanise ukuhambela phambili kwembuthano lo obonakale ungasayenzakali njengoba kade sekugcwele amapholisa ebaxotsha epaki njalo nezimoto zabo lezi ezamanzi ababayo. Lokhu kutshengisa nje ukuthi uhulumende wakuleli uzimisele ngandlela zonke ukuthi aphazamise indawo zonke ezibuthana abantwana baseZimbabwe, njalo lokhu ayekutsho khona ngesilungu ukuthi ilizwi labantwana beZimbabwe ilizwi likaNkulunkulu, kakuqakathekisi njalo kakulandeli.
Unyoni uthi osekusenzakala akuhambelani lenkulumo kahulumende okhona ukuba uzalalela okuthiwa nguZulu.
Lokhu nje into edanisayo njalo into emangalisayo sibili, ngoba yena ubephakathi kokudidizela ukuthi azisingise ukuthi yena ungumhlobo otshiyeneyo kulolo amkhiphayo esikhundleni ngemuva kwabo kokungenisa amasotsha emgwaqweni.
Lokhu kwenzakala umgcini sihlalo weZEC uChigumba ethule amaphepha aphikisa isicelo sikaChamisa esisemthethwandaba weConstitutional Court esokuphikisa impumela yokhetho. UChigumba uvumile ukuba kule nkulungwane zamavoti ezaphiwa uMongameli Mnangagwa zimele ziye kuChamisa, kodwa uthi amavoti la awangekenza ukuba uChamisa abe nguye owanqoba kukhetho. Ngalokho uthi asilahlwe isicelo sikaChamisa ngoba sethulelwa umthethwandaba amalanga avunywa ngumthetho esedlule. Umthethwandaba uzaqala ukuhlaziya lolu daba ngolwesithathu oluzayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje amagqwetha kwele South Africa adumileyo athi uMnumzana Dali Mpofu lo Mnumzana Thembeka Ncukai Thobi sebefikile eZimbabwe ukuya kuba yingxenye yamagqwetha kaMnumzana Nelson Chamisa kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Ababili laba bafike eHarare namuhla ekuseni. Umthethwandaba uzaqala ukuthetha udaba lolu mhla ka-22 kuyona le inyanga. Umkhokheli weKolishi le-University of Zimbabwe, uVice Chancellor Levinyakura, semiswe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwecala aletheswayo elokupha unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ngobukopokopo. UNyakura uke wabotshelwa leli cala ngonhlolanja, kodwa waphanga wakhululwa waqhubeka esesikhundleni sakhe. Kepha uMnangagwa uthi uNyakura kamelanga abe semsebenzini andubana ahlanjwe inkantolo nxa ilokumhlamba.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla utshele umhlangano womanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika owe-SADC Summit kwele Namibia ukuthi ufuna ele Zimbabwe lingabheki emuva kodwa liqhubekele phambili ngokuthuthukisa ilizwe kanye lokusebenzelana lamanye amazwe. Lokhu kwenzakala abakhokheli bamabandla aphikisayo sebekhweze udaba emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho lukamongameli ukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo lapho umongameli Mnangagwa ancinte khona umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Umongameli Mnangagwa ubonge iziphathamandla ze-SADC leze-African Union ezazihlola indlela ukhetho obeluqhutshwa ngayo eZimbabwe ngokuvumelana ukuthi belukhululekile lanxa kukhona okumbalwa okufanele kulungisiswe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga o-Studio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance kodwa okhuluma ezimele.
Kuzimo ukuthi umuntu oyindoda engubaba welizwe akhulume amazwi anjalo, yini ekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bonke lo mhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuyiwe ekhodi, ikhodi bonke abantu bayithemba. Kuhle kutshengeliswe sobala ukuthi njengoba yena engayehlukanisa ikhodi laye ukuthi ikhodi nguye ukhona phana nje nge-process ye-election. Uma ungabona umuntu engasahloniphi i-election ukuthi anike i-due process ye-election engu-president, kuzaba nzima kakhulu eZimbabwe. Lanxa ethuwinile akula ngitsho othokozileyo, ngitsho bona labo abezanu-P F akula ngitsho ongahlangana laye ethuthokozile. La yena unganxa umkhangele nje ebusweni bakhe lenkulumo zakhe uyambona nje ukuthi ngumuntu odanileyo. So kutsho ukuthi i-next 5 years sonke sizaqhubeka lokho kudana okunjengakhonokho. Ikukhuluma nje kwendoda iziqinisa nje kodwa ibona ubunzima ehlangana lapho. Ezekonomi, ezelizwe, ezomnotho ngiyakutshela azisoze zisukume kusukisela kusona esisikhathi kuze kuthi 5 years. La inyakwazi njengendoda akazimisela kangokuqondana lakho ikukhuluma nje kwendoda nje isiqiniso.
Ubona ingani labo abathi ukhetho belikhululekile bengalincedisa ilizwe na?
Lokho abantu babekutsho bekhangelela ukuthi engxenye kuzaba lokutshitsha, kukhangelela ukuthi kuzaba lokutshitsha kwama-reforms le ndlela ukhetho oluqhutshwe ngasho. Ubonile abantu bedutshulwa phambi kwabo, babuye bezoinvesta bebona abantu bebulawa kanje. Even ukufa komuntu oyedwa nje edutshulwa lisotsha umhlaba wonke yinto nje emangalisayo. Kuyakhanya nje ukuthi abaningi lancwadi bebuya hhayi sokunje sebeyokuvalelisana lati eZimbabwe bethi hhayi abantu beZimbabwe labotshiwenga labonangakhwa kabazibonile, bazabona kwelizayo, kamboni lutho oluzaphumelela. Lapho nje uyabazi abantu bonke abakhokheli i-Afrika abaningi ukuthi vele bahlezi manzonzo abantu befuna ukubakhipha. So bayazama ukuthi lo omunye umngane wabo nxa ethe wakhitshwa labo bamsekele. Ungakhangela nje owethu lo Ramaphosa la uyambona ukuthi hayi uthwele nzima khona ngale abantu labo bayamsula, kodwa uyenzela ukuthi abaphambanise bebaningi umhlaba i-Afrika yonke nje. Nabantu nje abazama ukuvikelana nje ukuthi umfowethu la nxa ephambanisa hayi singabantu esihamba nqola yini. So kabafuni ukwehlukana, bafuna ukuthi basibuse ngocuku beyisiqumbi bebambile.
Umnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance kodwa lapha obekhuluma elilunga elizimeleyo. Esecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho ikakhulumumo oselizweni kulandela lolu khetho ompumela olulempumela esibangele ukuphikisana phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance lomongameli Emmerson Mnangagwa owe-ZANU-PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi umthethwandaba uthonisisa owayengumgcini sihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump wakwele Melika umnumzana Paul Manafort, uTrump uthi kalumphathi kuhle lolu daba. uhulumende weMelika sethu sele eletheki ngezijeziso zenotho kulandela ukubotshwa komunye umfundisi owetheswa icala lokukhokhela umvukela owawuzama ukususa umongameli Erdogan ngomnyaka ka-2016. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa soluxwayise izizalwane zeZimbabwe ezafaka izicelo zamaZimbabwe exemption permits zisebenzisa amapasipoti amadala ukuthi zilethe amatsha ngoba nxa kungenjalo ngeke ziwathole lawo ma-permits. Kubika uBenedictine Hlapo kwele South Africa.
Encwadini ebhalwe ilolu gatsha lubhalele umgcinihlalo lwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuto Mabhena, luthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane 1000 ezafaka izicelo zamaphemithi e-ZEP zisebenzisa amapasipoti amadala asephelelwe isikhathi. UMabhena uthi lolu gatsha lukhuthaza abangakathathi amapasipoti amatsha ukuthi bebe sebekwenzile lokhu kusiyaphela inyanga kaMfumfu.
Labo bantu bayacelwa ukuthi ama-passport amatsha bawahambise kuma-officer we-VFS. Nxa kusehlula lokho kabasoze bawathola ama-permit abo. Bathi njalo ama-permit wonke kuzaphela ngo-end of October ukuthi abantu bathole ama-permit abo.
Lolu gatsha luthi seluthumele izixwayiso lezi kunombolo zabo makhalekhukhwini abaziphiwa yilaba bantu kodwa bayingcosana asebephendulile. Ulabe zimapha abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili abafaka izicelo zamaphemithi la kusukela ngompandula nyakenye. Abanye sebawathola kade kusasele izinkulungwane zabantu abangakatholi. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Nomalanga Dlamini uthi sebelinde baze badela.
Amaphemithi la sithi isikhathi esithi ukuthi aphume masikhombela la last time. And sesibambelele ukwenza izinto eziningi ngoba silokhu esilindile. Lawa kuthiwa akaphuma wabo ama-passport a-expire. Kuzoba inconvenience, kumele baye ekhaya bayethatha ama-passport balindela aphume bajike lapha. Izimali zakhona bazithatha ngapha banibelungiselela ukuya ekhaya and umnyaka usuphelile.
Lolu gatsha luthi kwamanje sekuphiwe amaphemithi azinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalombili 80,000. Kanti-ke impendulo zalawa aseleyo zizatholakala kubanini bawo kungakapheli inyanga kaMfumfu. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiwu Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenguqu esigaba seKasilaka Premier Soccer League ingena kuviki lechumi lamachumi amabili lambili kulimpela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kulomdlalo wokugobhozisa amathe enkundleni eluvivi esedolobheni lakobulawayo, lapho iqembu leChickenini lona elihlezi endaweni yesithathu engalanini yemiklomelo elizemukela elenkezi Platinum Stars owilo elihlezi endaweni yesibili engalanini yemiklomelo. Iqembu leChickenini lile miklomelo engamachumi amane kuthi elenkezi lilamachumi amane lesikhombisa. Kweminye imidlalo ekhona kusasa, iqembu leNitrude lizadlala lele Highlanders ngase-Ascot. Iqembu leRentals lizadibana lele Caps United enkundleni yeRofaro. Iqembu leFC Platinum owilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lizemukela iqembu leChapungo ngaseMandava. Kuthi iqembu leBlack Rhinos lizangqikelana lele Bulawayo City ngaseNational Sports Stadium. Ekhuluma lentathu lezindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City ubeka ithemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu lakhe liphenduke lemiklomelo yeneleyo livela esikodlweni.
After the good show against Platinum, the spirit
ngemva kokudlala kuhle sidlala leqembu leFC Platinum, abafana balokuzithemba okuthile njalo sikhangelele ukuyadlala kuhle leqembu leBlack Rhinos. Okumele sikunanzelele khathesi yukuba okuse umqoka okuqakathekileyo asikho kudlala kuhle kodwa yikuthola imiklomelo. Yikho sizakuya eHarare sisiyadinga ukudlala kuhle siphenduke le miklomelo elungileyo.
Ngesonto iqembu leMtare City Rovers lizadlala lele Shapane Mine ngaseVengere. Iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela ele Harare City ngaseLuveve. Iqembu leDynamos lizadlala lele ZPC Kariba enkundleni yeRofaro. Kuthi iqembu leTriangle lizadibana lele Yada ngaseKipo. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. umncintiswano weSpaponsa 2020 Cricket League uqhubekela phambili kulimpela sonto ngemva kokudedela iKiev lokunanza amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe. Njalo kulimpela viki kuzadlalwa ngomgqibelo langensonto. Ngomgqibelo yikho lapho kuzadlalwa khona imidlalo ezacacisa ukuba yiwaphi amaqembu badlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal. Njalo iqembu leBlazers elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lizadlala leli Raptors elihlezi endaweni yesithathu engalaneni, kuthi eleBajazz okuyilo elihlezi phezu kwengalane lizadlala leli Tigers elihlezi endaweni yesine, kuthi umdlalo wokucina wangomgqibelo uzakuba phakathi kweqembu leSabres okuyilo elijenge amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo lisendaweni yesithupha, njalo lizadlala leli Hawks elihlezi endaweni yesihlanu. Amaqembu azabe ehlezi endaweni ezimbili ezingaphansi kwengalane azadibana emdlalweni okudinga iqembu elizaphutsha imidlalo lisendaweni yesihlanu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi wakwele South Africa uMr. Kwara Kwara uDJ Bongz ephela yena ocula iHouse. Unofundo mkize wa Studio 7 utibanelo DJ Bongz wasethulela loludaba.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphumela okushini lobe maphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongz waba lephupho lokuphumelela kwezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Kwara Kwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Kwara Kwara, ubevele sehlonishwa ngesipho sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethele udumo ngethi Thina Sobabili eyathengwa yathola isicoco se double platinum. Umdumo ka Bongz uchaza esithi House Afrobeats. DJ Bongz usefinyelela iminyaka engamathuma amabili ejabulisa abantu ngeengoma ezichisa izikhotha. Okwenze wethula amadlalade amahlanu. Namhlanje udume ngegama Mr. Kwara Kwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe. Ebantwini baseMzantsi Afrika, uDJ Bongz kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene. Omunye umgido adume ngawo yivuma. Kodwa engazange ifike ezingeni leGwara Gwara esisabalale umhlaba wonke.
Engasasa engavuka nje abantu kubhizi abantu bekufonela kuthiwa ibo wazoyenza indaba bonke sithi indaba yani senaku bengisendela uRehan Shaper mara emva kwalokho wonke umuntu kudayela ivele usiR ngoneti Charles Tambino naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Elungabuchelezi uhambo lwakhe ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe. Udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke, walahlekelwa imali eningi, wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo eyamabalabala entertainment. Laloba ebhekane lobunzima utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu njengokusho kwenye yama-album ethi Survival of the Fittest. Cheers, mama.
Kwara kwara, yeah.
UDJ Bongs uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho osujwayele khona, ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na.
Abamuntu uyivalela, uyivalela eshopping, yabo uyivalela eshopping asizo. Abakhululeke nje baphume bayengaphandle mazana ngaphandle, kwenzeka le.
Ungamlandela uDJ Bongs kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongs. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongs_Guara_Guara. Ngingunofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngise Washington DC. Ngithi libe lempela viki elishukela. Cheers.
Mr. Kwara Kwara, DJ Bongs, ehamba lentokazi yakwa Mkhize lapho unomfundo we Studio 7 bevalake ezosuku ngohlelo Was a Friday. Selethemba leukholisileke umculo ka DJ Bongs. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Morgan Komichi ubotshiwe namuhla phezu kodaba lokhetho. Amapolisa avimbe umbuthano wokuthandazela abahluleli kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho. Udaba lolu luzathethwa mhlaka 22 kuyona le inyanga. Mthwakazomuhle kwanele okwamanje likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.